vapoteri ava vanga vakumbira hurumende yeBotswana kuti vapiwa ugaro hwemunyika iyi kana kuti vatsvagirwe dzimwe nyika dzavangaende kunogara vachiti vanotya kudzokera kumusha sezvo kusina kumira zvakanaka. Vakuru vehurumende yeBotswana varamba kudaira mibvunzo yeStudio 7 munyaya iyi, asi mugwaro raonekwa neStudio 7 iro rakanyorerwa mumwe wevanhu vanodarika zana ava avo vanga vachikumbira kuti vasadzoserwe kumusha, hurumende yeBotswana inoti haioni kuti zvichemo zvavo zvine uremu hwekuti vangaenderera mberi vari muupoteri. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vahakiso mumusi havaoni zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvanga zviri pamuzinda wedhukwi zviri muupoteri sezvakatiza zvematongerwo enyika. Nokudaro hurumende yenyika iyi inoti avo vanenge vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha pasi pechirongwa chekuzvipira kudzokera vega kana kuti voluntary repatriation vachaitwa mutsengaberi nevashandi vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kuvanhu munyika iyi. Mutauri wevapoteri padhukwi vabekim piro weza vaudza Studio 7 kuti Botswana ine rimwe nehurumende yezimbabwe kuti avo vanga vari muupoteri vadzoserwe kumusha zvisiri pamutemo.
Kana iri voluntary handi vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurira zvavo pachezvavo. Iyo government kana ine nhingi ine strategy yayo kuti yauda kuti vanhu vese vadzosere, unofanira kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana, because this program aisiye deportation, iprogramu yevoluntary, so you cannot force people to go back home.
Vaweza vaenderera mberi vachiti mamiriro ezvematongerwo enyika hasati asanduka munyika sezvo hurumende yeZANU-PF iyo yavakatiza makore gumi nemaviri apfuura iri ndiyo ichiri panyanga uye ichiri kuenderera mberi nekupfuisa avo vanotsigira bato rinopikisa reMDC.
Zvinji political system yekutungamira nyika isati yachinja, ichiri system one yaishandiwa naMugabe, vangochinja zvita chete kuti president aiswa ndeyo ZANU havanhingi, but hapana chachinja.
Mukokeri wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadewa Mavinga vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kuitwa nenyika yeBotswana kumbunyikidza kodzero dzevapoteri uye hazvienderane nezvinotarisirwa nesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yevapoteri, zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafaniri kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba.
Senzira yekuzadzikisa chibvumirano chakaitwa nenyika dzepasi rose muna 1951, vamazinga vanoti Botswana inosungirwa kutsvagira vapoteri veZimbabwe nyika dzingavapa upoteri pane kuti vadzoserwe kumusha.
Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana, inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndo matanho anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapoteri vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Ruzhinji rwevapoteri ava rwakatiza kumusha mugore ra2008 richiti rinotsigira bato reMDC, vamwe vachiti vakapisirwa misha pamwe nokurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF panguva yakaitika sarudzo dzemutungamiri wenyika dzedzokororo kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.